Ma nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komisheni iri kufanofambisa mabasa mukanzira yechitungwiza inoburitsa nechisimba midziyo muofisi ya meya wechitungwiza avakambomiswa basa.
Kusatendwa zviri kuvasimba basa asi kana kana ndari kuchimisa udopa vanogona kuita masimba ekuti vatizise kuti tiyo kwete kuti vatore zvinhu zvangu kukanda panze sameya kutadza kukoshesa meya vakatadzwa nevanhu.
Mhuri dzinodarika zana nemakumi mashanu dzodzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDorothy Moore ari pedyo necheGutu.
Mbudzi, mombe, huku zvirikuiswa kurodhi votomupampo kugara parodhi wezi haana kukuzviendesa andezvo. Saka tiri kuuraya vanhu.
Exactly.
Tiri kuvaurayi.
Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita naBishop Godfrey Taonezvi veAnglican Church Masvingo Diocese.
Tionzo redu guku ndoro kuparidza vhangeri asi mukuparidza kwatinoita uku tinotarisawo magariro evanhu panenge pachida kuti vanhu vasimudzirwe upenyu hwavo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni iri kufanofambisa mabasa mukanzuro yechitungwiza iri kutungamirwa navamadzudzo pawadyira inonzi nemusi wechina chapfuura yakaburitsa nechisimba kubva muhofisi midziyo yameya wechitungwiza vaPhilip Mutoti avakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekusafambisa basa zvakanaka. VaMutoti vanoti vakaudzwa nevashandi vekanzuru kuti gonhi repahofisi ravo rakapazwa zvinhu zvavo zvinosanganisira magwaro ekanzuru zvakaiswa panze. Vanoti vari kushamisika nedanho rekomisheni iri sezvo vasati vadzingwa basa kana vokumiswa pamberi pematare vachipindura kunyaya dzavari kupomerwa. VaMutoti nemamwe makanzura makumi maviri nevana vakamiswa basa mwedzi miviri yadarika vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari dzekanzuru uye kusaita basa nemazvo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rekomisheni iyi panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamutoti.
Ndakafonerwa naHR achinditaurira kuti iye atumwa nekomisheni kuti varida kuburitsa zvinhu zvangu panze muofisi mangu kuti vashandise ofisi iyoyo. Inii zvinova zvinhu zvakandikachamadza kuti ko komishina inogoda kusenzesa ofisi yameya, iyo meya vakasasendwa. Kusasendwa zviri kuti vadzingwa basa asi kana kana ndari dismissa ndopa vanogona kuita masimba ekuti vasenzese ofisi iyoyo kwete kuti vatore zvinhu zvangu kukanda panze sameya kutadza kukoshesa meya vakatadzwa nevanhu. Saka izvo zvaifanira kukoshesa sinsi nyaya yangu iri mumatare ende tribunal yacho iri kunonoka madhei zati akapfuura ende vasiri kufamba saina ndaziva. Saka ndakuona vanhu vakukanda panze zvinhu kutangidza zvine chinangwa chekuti kudzimisa kwebasa ndinofanira kuti ndikandwe kudaro sepanze.
Saka vakaita sei? Makavapa kii here dzokuti vapinde muofisi menyu?
Kwete havana tombondikumbira zvekii. Vakaita 3 days vakambotuma driver kuti apinde avhure. Vanga vakatuma vashandi vanosvika 4 vashandi vese vakaramba vachiona kuti hazvina kodzero kuti ofisi yameya ipwanywe. Saka ivo vacho vekomishini hanzi ndivo vakazopwanya rega vachiti meya hana simba. Isusu takangofanana naminista. Saka ndizive kuti minista since vakandiminista inini vanogona kuti vaite izvozvo. pameo wechunguza nakati ya mazoni yako kweta rangu rakato wanyori na kama zichira za kwa uda uti ile kaiku tezo saka paka mweta dedana
saka zinzenyu ziripa anze ere utawara kuno kata watima zunga nisa makawana pama zichenge tere
ilini minister wakati nisa shuke ipo saka mwene zirungo saka tika nenyika zakata rupozi ilini mdrute zira mkene wakante wano nisa shuke ipo tana nasa na ushikapo saka zunzache wakango shikanda na lazi amelo tushiriku ilika na kusha pambase
kweo minister matima waziso erene dano irori
Ndida kumbote ora na obozi, wacho waka vura kati ye pate jake ndiye minister saka Ane maruse nisama sida minister saka Ndiyo zandaka uzwa na piara ushtungu za zinda urati Ndiyo urati wane komishi
Saka mchaita se imanji
Kwe charangu la rata kupoka na nazo urati kutu urati ya chukuhito kumatari
Vanga vari wakambo miswa basa samea wa chitungwiza wa Philip Mutoti Vari parunare kuchitungwiza kwa Karen Studio 7 Mhuri dzinodarika zana nemakumashano dziri kudzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDorothy Moore pedyo necheGutu. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vevanhu vari kudzingwa ava vakaenda pamapurazi aya mugore ra2000 apo pakatanga chirongwa chekutora minda kuvarimi vechichena. Asi vanoti zvinhu zvakatanga kushanduka gore rapera apo vakaona masamanisi vachinzi vabve pamapurazi aya zvichinzi ave ava Samuel Nakaniso avo vane magwaro anotsigira kuti mapurazi ndeyavo varidzi mapurazi aya vanosanganisira vaLivingstone nyamadzao vakakwidza nyaya yekudarira pamusoro vachiti vainge vaine magwaro ekuti ndivo vakapiwa nzvimbo iyi Mapepa ari maoko eStudio 7 anoratidza kuti vanhaka iso vakapiwa mapurazi aya mugore ra2008 muna zvita asi vanyama dzavo avo vaimbove muri werusununguko vane matsamba anoratidza kuti vakapiwa purazi muna 2006 Vanyama dzavo vaKingston Mbwititi nevamwe vanosvika zana nemakumi mashanu vane matsamba akanyorwa navaDidmas Mutasa avo vaimbove gurukota rezveminda Asi vanyama dzavo nevamwe vavo vanoti vanoshamisika nekubviswa paminda yavo nekuti dare repamusoro ranga risati rapa mutongo panyaya iyi vanyama dzavo vanoti hapana tsamba yavakaona inokanzura ofa leta yavo vanyama dzavo avo vaimboshanda muchiuto vanoti vane tsamba yekugara papurazi uye vane makore anodarika gumi vari papurazi iri
Asi kukuti ndakatanga kuendeswa ku High Court ndapfekerwa pasi pemasquatters ari papurazi asi inini ndine tsamba seministry tsamba yako ndiyo then ndikagarapo ikozvezvi ndine 10 years ndiri papurazi wakundidzinga sezvizvi
Vanyama dzavo vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechekuti chivanze chavo chiri kuraswa ndechechirongwa checommand agriculture icho vanofanira kudzosera sezvo vakapiwa mbeu nefotireza
chimwe chiri mumunda chimwe chakazara mudararamo ndiri kungofura hafu yacho ndine 10 hectares kutotaura kwatiri kuita charasika chakawanda nokuti ava vanhu vakachipisa pesa vamuchiisa mupurazi romukurudzi matanike ndobva wazochibvisazve chikochokonyoka zvachiri kuita chakasiya murwi
sabhuku yenzvimbo iri kubviswa vanhu amai Josini matanike vanoti vanorwadziwa kuti vanhu vari kubviswa muminda mutungamiri wenyika varobert mugabe varipo pasina zvavari kuita
munhu wese akazvinzwa kuti purezidendi vari kudziridza komandi agriculture nhasi komandi agriculture yayo yakaraswa musango hurumende iripo purezidendi vedu varipo tiri kukumbirisa zvikuru baba vamugabe kuti ngavaongorore zvizhinji pamusoro penyaya iyi isiri masabhuku emuno munzvimbo wemuno tarwadziwa
amai matanhenge vanoti vanhu vakarwira rusununguko havafanirwe kunge vachibviswa muminda nekuti ivhu ndiro ravakarwira
wozeti akarwira nyika inei akarwira ivhiri ndo ravakarwira ma 10 years vari musango vachirwira ivhiri nhasi isusu tiri kukumbira purezidendi kuti vapindire pamusoro penyaya iyi
Vaimbove muri werusununguko vachaona shangiwa vano chinorwadza ndechekuti pavakaenda kuhondo dzimba dzavo dzakasara dzichiparara asi nhasi vave kudzingwa zvakare muminda mavanga vave kuti ndiwo misha yavo
and to wasn't matters vanhu vakaita semao veterans anoti vachienda kuhondo misha yakasara ichipwanya
exactly.
known by everyone exactly. worldwide anditika varungu vaipwanya pamusha wabviwa nemurume. Which means uyu munhu haana musha. Mbudzi, mombe, huku zvirizwa kurodhi. Votomupampo kugara parodhi. Hweza haana kukuzviendesa. Handiti. Saka tiri kuuraya vanhu.
Exactly.
Tiri kuvaurayi.
Mumwe ari kudzingwawo vakawanda mhiripiri vanoti havana pekutangira vave kutomirira hurumende kuti varatidze kwekuenda sezvo vasina mumwe musha.
Vane chinyezi muri panzi munova hutakuva nehurumende munoifanira kugara apo tichikutsvakira ipo kuenda kana paripo kuenda munova hutakuva nehurumende munoisa apo munova kugara straight hapana zana hatina gonokuona nzvimbo kuzvisa isu pachedu amaengu tinova kumira zvinotaura kuhurumende kuti chindai apa sekutakuva kwakaitwa nii nehaikoti.
Mapurazi maviri aya, Estelle neDorothy Moore, aive ava Francis Cloud Whitkins, avakatenga mugore ra1972 nemadhora zviuru makumi mashanu nezvisere, akazotorwa nehurumende mugore ra2000 achigoverwa vanhu vatema muchirongwa chehurumende chekugarisa vanhu patsva. Ndakamirira Studio 7 muChegutu, ndini Arthur Chiguriwa.
Batore MDCT rinoti rinotambira nemaoko maviri kupinda kwavangosana moyo pamwe namzvarefadzai mahere mune zvematongerwo enyika vari kumapoka kwavari ikoko sezvo bumbiro remitemo yenyika richipa mukana kumunhu wese kuti aite zvaanoona zvakakodzera. Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vanoti bato ravo reMDCT handiro chete bato rakanzi rinofanirwa kupikisa hurumende. Izvo zvinotevera kushoropodzwa kwevaviri ava nemapoka akawanda kusanganisirawo dzimwe nhengo dzebato reMDCT vari kuona sekunge vaviri ava vaifanirwa kupinda kana kubatana nebato ravo. Ngatinzwei vaGutu vachitsanangura.
Isu sebato reMDC tiri bato rinoda zvedemokrasi, rinorwira demokrasi. Kubva tichiramba mugore ra1999 kusvika pari zvino tiri kurwira democratic change muZimbabwe. Saka timbozofa takagununa kana kugumbuka kuti kwaita vamwe vana veZimbabwe vasimudza ruoko rwavo kuti ini ndodawo kurana for office ya president kana kuti ndodawo kurana for office ye member of parliament kana office ye councillor. Nokuti ndozvatinotochemera izvozvo tichiti kuwanda uya. Nokuti nyaya iripo ndeyekuti hatidi kuti tiite muchirungu yanonzi intolerance yokuti vanhu vazviitire ivavo kuti vanoda kuitawo mapresident, vanodawo kuita maMP. Isu chatinorwira kuti vana veZimbabwe vave vanokwanisa kukwikwidza murunyararo.
Vamwe vanoti mbeva zhinji hadzina mashe. Ndo zviri kuchemwa nevakawanda kuti mapato anopikisa awandisa muZimbabwe kana kuti vari kukwikwidza vawandisa muZimbabwe. Munotiwo.
Icho kwadi ipapo ndinozwanana nevanhu vanotaura saizvozvo. Saka tose tinoziva kuti zveshuwo tikaita zvikoka zvikoka tikaita mapati akawanda pari zvino ndinonzwa kuti mapolitical party muZimbabwe haakutosvikawo makumi matanhatu nemana. Saka zveshuwo uchiona kuti isu tiri nyika yetinangoti nyika doko tine vanhu 14 million chete. Kuda pa 14 million ipapo vacharejista kuvhota kuda havapfuure 6 million. Saka kuti kuti nyika yevanhu 6 million vanonzi ndo vachavhota yoita mapato anokwanisa kuitawo makumi matanhatu nemana hazvechowo zvinotiita chisekeso kunzeuko kune dzimwe nyika. Asi zvinonetsa zvembe zvechokuti kana tati isu kune multi-party democracy hapanawo zvatingaita SNDC kuti titi vamwe vadawo kuti vapinde mudandaro rezvematongerwo enyika toti mazviitirei. Nokuti hatidi kuti tizonzi totendekwa nechimunhu tinotendekwa kuzano kuti zano haidi vamwewo kuti varaite zvepolitics kuti vatonge nyika.
Vanga vari mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na mkoma kuda matibiri vanoona nezvekudzidziswa kwegwara remusangano mubato rinopikisa reMDCT. Tinokutambira ini mufaro pano pa Studio 7 mukoma kuda.
Naita basi. Vakati mukoma blessing.
Aiwa isu tiri nani. Nasi mukoma kuda tira kuti tinge tichirangarira vechidiki veMDCT vakatsakatika vakawanda vacho vakaitwa kafira mberi vakafa muna chikumi 2008 apo pange poitwa sarudzo dze runoff dziyadziya. Pane vakawanda ka vamaiziva apa mungataure kuti ndana nevamuchiri kutondera.
Ya ndinorangarira vakomana nevasikana vakawanda vamwe vacho ndingavandisisa varangarira nemazita. Ndinorangarira Joshua Bakacheza akanga ari mushandi wemovement for democratic change ari driver. Ndinorangarira Peter Chukururama. Ndinorangarira Tondera Indira. Ndinorangarira ana Kane Nyeve naana Kauzani vamwe vamwe wakapondwa.
Asi muri kuti imi vanhu vakapondwa pane umbo here wakati tsvikiti wekuti rangariri bato rezanu PF?
Zvakaoma zvauri kundifunza mwana wamai. Tinozviziva kuti zanu PF nguva iyoyo ndiyo yakanga iri kumanikidzira kuti 27 wamugabe muofisi nemasimba kana kuti nechisimba zvisinei nezvido zvevanhu. Saka ndiwo wakanga wane slogan iyoyo. Tinoziva nzvimbo dzese dzawakafamba kunana machonari central kunana machonari east vanhu vavo vachitaka vanhu nekuponda misine nguva. Vanatondera Indira vakauya vakatorwa kana isiriyo iyo zanu PF ndo yanganga iri hurumende iri kutonga. Ingatotitaurira kuti ndiani akasvika usiku kana kuti mamba kwedza pamba patondera Indira akamutora akamuuraya nokuti ndivo vanenge vari vane mapurisa anofanira kudzivirira vanhu veZimbabwe. Vangatotiudza ndivo kuti Joshua Bakacheza akamuuraya akanomukanda kusango rekuisiziyani nokuti ndivo vakanga vachisviti hurumende panguva iyoyo.
Semaonere nyu chii chakapa kuti vechidiki vakawanda zvakadai vange vachipondwa munguva iyoyi?
Semafungiro angu ini yakanga iri nzira yeku kanda kuchichidzira vana vechidiki kuti vasawane chekuita mukuedza kuzvisunungura. Vavariro yavo iri yekuda kutyityidzira nekusenda yandingati meseji pachirungu kuti if you do this unotakatika.
Tiri kuonawo kuti hapana munhu akasungwa pamhosva idzodzi. Munoona sei?
Ndo zvinongozadzikisa kuti hurumende yatinayo ihurumende yehumbimbindoka. Ihurumende isinei neupenyu hwevanhu. Vanhu vakatora Tondera Indira handingati vanozikana asi vanhu vakatosvika zvokuti dai kuri kuti tine mapurisa ari kuda kuferefeta. Angadai akaferefeta ari kutoziva kuti nhingi nanhingi. Tingadai tine munongedzo wokuti munhu akatsakatika maringe nezizi. Zvimwe chete izvo nana Peter Chukururama maurayirwo aakaita akanga ari kupondwa kwaita kunge pari kupondwa mombe. Naizvozvo panofanira kunge pakatosara umbowo wekuti asvimboda mupurisa akatsemwa tereki kuti abate kuti izvi ndo zvaitika.
Asika iro bato rezanu PF rinomboti imi veMDCT munomboitawo zvemhirizhonga izvi?
Tatimbotanga ita taura nenyaya dzevanhu vatiri kuziva vakaurayiwa. Tondera Indira, Peter Chukururama, Kane Nyeve, Kauzani. Where are they and what happened to them? Before takuzotaura kuti imimi munomboitawo tingaite here nyika yekuti ava vari kuponda vanhu nokuti vari kuti ava vanombopondawo. Neupi umbowo hwaanahwo uye ndiani atinonzi isusu takauraya kana kurova?
Mataura yemi kuti semaonerenyu kupondwa kwavanhu uku kwainge kwakanangana nenyaya yekuti vechidiki vasapinde munyaya dzezvematongerwo enyika. Mungati zviri kushanda here?
Handifunge kuti zvinoshanda nekuti vechidiki ndinofunga kuti vanotozviziva pavanenge vapinda mugwara rekuda kuzvisunungura. Vanenge vachiziva matambudziko atinenge tichizotarisana navo muhondo iyoyi.
Aiwa tinokutendai zvikuru mukoma kuda matibiri nekupinda muchirongwa chedu.
Vaita hako blessing. Thank you so much.
Avo vanga vari mukoma kuda matibiri vanoona nezvekudzidziswa kwegwara remusangano mubato rinopikisa reMDCT. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita naBishop Godfrey Taonezvi veAnglican Church Masvingo Diocese.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu. simba rangu unondipatsira
Yesu simba rangu
simba rangu Yesu simba rangu unondipatsira
Ndinonzi Bishop Godfrey Tawonezi ndiri Bishop we Anglican Diocese of Mafingo tine madiocese anokwana kuita imwe mashanu rimwe iri Harare Manicaland, Matabeleland, Central Zimbabwe na hiyo ino Mafingo
nderipi basa guru rinoitwa nekereke yenyu
tinoita mabasa akati wandei donzo redu guru ndoro kuparidza vhangeri asi mukuparidza kwatinoita uku tinotarisawo magariro evanhu panenge pachida kuti vanhu vasimudzirwe upenyu hwavo sezvakaita imo muno mudiocese reMasvingo takabatsirana nevanhu kwemakore apfuura aya munzvimbo dzine malaria tichivapa matreated mosquito nets anosvika ku 65,000 uye tine zvikoro zvatinazvo mumaruwa sezvakaita kushurugwi rurao tine zvikoro zvina kwachivi tine chikoro chimwe chete kubhohera tine zvikoro zvitanhatu kuchikomba tine zvikoro zvina muzvikoro imomo tinenge tichiitawo zvakare supplementary feeding uye sedhaisisi zvakare tinopinda munyaya dzezveutano tine kliniki yedu hombe iri padaramombe mishini uye pane zveutano izvozvi tiri kuita urongwa sedhaisisi Masvingo kupinda mumachechi edu mudhaisisi riri rose mune nzvimbo munowanikwa machechi edu macommunities iwaya tichiedza kudzidzisa vatenderi vedu pamwe chete nemacommunities panyaya dzeHIV stigma and discrimination kuti vanhu vanoraramawo neutachiona vasave vanotarisirwa pasi kana kusemwa kana kusiyirirwa pane zvimwe zvinenge zvichiitwa nemacommunities tine zvakare yatinodaidza kutiyo skill center apo panoenda vechiduku vachinodzidziswa zvemaoko
zvamataura zvizhinji Bishop Taone zvinhu zvinoda mari kereke iri kukwanisa sei kurarama tichinzwa kuti vazhinji vari kungochemawo nemamiriro eupfumi hwenyika
tine shamwari dzedu dzatinadzowo dzinobvawo mhiri kwemakungwa dzinenge dzichitibatsira
nhasi ishoko ripi ramungapa kuvateereri Bishop Taone zvirinobva mubhuku dzvene
ya ndingangoda kuti ndive ndinogoverana nemhuri yezimbabwe ndakatarisana nendima yaAmos chapter 7 kubva paverse 7 kusvika pa8 ndichaverenga ndima iyoyi inotiwo ndakaonazve chimwe chiratidzo chakabva kuna tenzi muchiratidzo ichi ndakamuona akamira pachidziro chakavakwa netambo yokururamisa nayo akabata tambo iyi muruoko rwake akandibvunza achiti nai Amos uri kuoneiko ini ndikati tambo yokururamisa nayo ipapo tenzi akati ndiri kushandisa iyi tambo kuratidza kuti vanhu vangu vakaita sechidziro chakaungama chinoda kururamisa mitambo handichadzorizve mwoyo wangu maererano nekuvaranga ndima yandaverenga Amos 7 verses 7-8 pandima iyi yandaverenga Amos aiprofita ari pakati pevana veIsraeri panguva iyoyo vamwe vanhu vemuIsraeri vaizunganidzira pfuma zhinji kwazvo vachidzungirira varombo hori hwanga hwakatekeshera kusanganisira kumatare kwaitongwa dzimhosva utungamiriri hwezvematongerwo enyika hwakange huzerewo zvakare nehuri aaibve kunamata vana veIsraeri vakange vafuratira mwari wavo mwari vakadaidza Amos panguva iyi kuti atsoropodze nokutsiura zvakaipa zvakange zvichiitika mukati meIsraeri zvechokwadi Amos akatsoropodza asingazvizi kana kutya sezvakaita huri hwakange huripo mukati meIsraeri mundima iyoyi tinoona kuti Amos akaona chiratidzo kati atingati vision pachirungu muchiratidzo umu Amos akaona mwari anova muvaki mukuru akabata tambo yekuriramisa kuvana veIsraeri pamusoro peutongi hwenyika hwakange husingatongi nenduramo uye pamusoro peuori nekudzvairira varombo Israeri yakange yaminama isina kutwasuka pamberi pamwari chidziro chinenge chavakwa chisina kutwasuka chinoputswa nomuvaki Israeri nekusatwasuka kwayo yazvosvika pakurangwa namwari nhasi uno mwari vakabata tambo yokururamisa kuvana vezimbabwe muzimbabwe hori wapfunya chisero pane zvematongerwo enyika hazvina kujeka upfumi hwenyika hwaenda kumawere kudzero dzevanhu hadzicherechedzwa. Tambo yokururamisa yakabatwa naMwari muruoko rwavo iri kuratidza kuti Zimbabwe yaminama. Izvi zvinoreva kuti Mwari vachazosvika pakutiranga. Ibasa remunhu woga woga remuZimbabwe, angava ari muhurumende kana kuti asiri muhurumende, anoshanda papi nepapi kana kuti asingashandi, kuti tose tirase tsika dzeuori, tirege kuzvunganidzira pfuma nokutsikirira varombo, ticherechedzewo zvakare kudzero dzevamwe vanhu. Tikadaro, tambo yekururamisa yakabatwa naMwari muruoko rwavo inobva yaratidza kuti Zimbabwe yatwasuka, tobva tawana makomborero akawanda kubva kuna ivo Mwari anove musiki wedu.
Ava vanga vari Bishop Godfrey Taone Zvive, Anglican Church Masvingo Diocese, vari parunare kuMasvingo neStudio 7. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu, kubva kuchikwata Christlike Choir. Iye zvino tokupai kambo magobo kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu. Kambo magobo kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Komisheni iri kufanofambisa mabasa mukanzuro yechitungwiza inoburitsa nechisimba midziyo muhofisi yameya wechitungwiza avakambomiswa basa. Mhuri dzinodarika zana nemakumi mashanu dzodzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDorothmore ari pedyo nechegutu. Nasi mchikamu chedu chechitendero manzwa urukuru ya takaita na Bishop Godfrey Taoneji ve Anglican Church Mashingo Diocese. Tabatashuka kumagumwe chirongwa chedu anukuwene kayane mufaro ndini jonga kandemiri ndokusia mina ntungamili nkomo.